pakave nemufaro mukuru nechina pakadzoka vasmart nemhuri yavo papurazi ravo relesbury estates iro riri makiromita makumi maviri nematanhatu kubva mudhorobha rerusape vashandi vavasmart avo vakanga vasina chokubata kubva zvakadzingwa vasmart papurazi navamanhanga vanhu vemufundisi wechechi yepentecostal assemblies of zimbabwe vakabatana nevagari vemunharaunda yamambo tandi vachichingamidza vasmart avo vakadzoka vachitungamirirwa nemapurisa nemasoja zvichitevera kupindira kwakaita hurumende yavamunangagwa munyaya iyi vasmart vanodzai pasina masoja nehurumende yavamunangagwa vangadai vasina kudzoka papurazi ravo.
We are now going to go forward. We don't look backward, we look forward. Sumuka farmer, Sumuka community, where say we tabasa mushi mushi to grow crops for chikafu. And we're going to go forward to bring investors here. Mari kusumuka store, kusumuka chikolo, kuwaka clinic. Wese, ikanibanga.
Mumwe wevaishandira vasmart vasati vadzingwa papurazi apa amai Joyce Chimombe vanoti mwoyo wavo wangu wakasungikana kubva pakadzingwa vasmart vachiti vafara zvikuru nekudzoka kwavo papurazi relesbury.
Ndafara inini ndizvafara zvokufara zviyezvi nekuti ndiri munhu ndisina ana baba namai vakafa. Ndazwa kufara nandikogonamwe chokuita nekuti pamba panani pandiri izvozvi panandi ndandichiita vanhu vemusha kutiti pamwe wacha muri munhu wemurungu ndii ndakaiswa mabhuku fo ndii ndakaiswa namusisi matanda kushanda kwandakaita kare ndi panzvimbo pane izvozvi vanondondiziva handikuzwa kufara
mutevedzeri wemukuru wechikoro chelesbury primary school vagodwin chiunya vanoti chikoro chavo icho chakavakwa navasmart changa chava kuwira pasi zvichivera kudzingwa kwakanga kwaitwa vasmart vachiunya vanoti vakanga vatowana nzvimbo yekunodzidzisa kune chimwe chikoro chiri kune rimwe dunhu asi havachaendi zvichitevera kudzoka kwakaita vasmart papurazi ravo.
Ndingati mbatitiri chikoro yanga iripo bhoza zvashata kuti one takati ne running water it was no longer there takada problem takaita challenge yematoilet takatsvika last time na December bhoza that rain season saka Mrs. Mathe pakadzingwa he just started completing construction of the toilet ndova zvangoguma pakadzingwa that was that and up to now is not completed we don't have running water but that is to waka matoilet takati kutochera mvura kurwizuku with about a K from the school saka vana vanga vari kudisturbwa malesons zvinochera mvura yekuvakisa matoilets so even inflow yemafisi because maparents vanga vasiri employer wavanga aenda saka mafisi anga asabhadhariki nyore that was a great challenge.
Mumwe mwana wechikoro anogara mubhuku rekwamambo tandi vimbai chimombe uyo watakapiwa mvumo yekutaura naye nevabereki vake anoti vana vechikoro vazhinji vakanyora bvunzo dzegrade 7 pachikoro chelesbury havana kubuda zvakanaka sezvo vainyora bvunzo idzi futi dzichirira papurazi ravasmart.
Purazi reri panga parakangotorwa kudzidza kwanga kwakunetsa pakuti vamwe vabereki vanga vasina mabasa avaita vanga vakangofokasa nepanapa saka apa pasina kwavanoenda kunoshanda saka vamwe vana vanga vatongogara mumamisha vasaende kuchikoro zvakunge kunzwisa kuti vana vakuti misikanzi yakangowandawandawo even isusu vachoona kuti vanderi vasingashandi panapa zvine zvakutotiomiwa pakuti school fees yachona inenge yakunetsa pakuti mubereki anokwanisa kupuwa school fees newe nehama yake inoshanda panapa maschool fees anobhadhirwa chikoro saka pakangotiwa purazi kudzidza kwacho kwanga kwakunetsa zvakungoti zvekungotamburirawo zvekungoto hakwanisa kuenda kuchikoro haita sei but havamba sinyatsona education yakanyatsananguka pakazonyora kuti majuni 7 paiti vana vari minzemo vachinyora kuti dzichirira kunoku ndofunga kuti ndezvimwe zvinhu zvakazokonisa pane vamwe vana vasinazobuda zvakanaka vakanyorawo panapa ndo mashoko andingorinawo chichiita nyaya zvakaitikawo panapa.
Mwana wavasmart vadarin smart avo vane makore makumi mana ekuberekwa vanoti vachadzosa vashandi vose vashanda papurazi apa kuti vashandire mhuri dzavo.
Yasuri pamusoro iyi nhasi amena ndikurota here ndikurota here
But he said, "Good day, the child, child, so His Excellency President Mnangagwa." Ne Governor Yangu Wedu Andiniga, Honorable Monica Musanga. Minister of Lands, Mr. Mukoi, Provincial Lands Officer, Ndiyaru Matila Chai. And the Zimbabwe Defense Forces, Army Yacho, Jirugu Tende Chai, Zo, and the Pasore Mambo, Jirugu Tende Imimi Mambo, Chai, Jine, Community, Jirugu Tende Imimi, Wesi, Ndawapua support ya Kawanda. Andiniga, if it was for Chirungu, if it wasn't for you, and it's okay. And it's also Babu Wango Chaure Nyaya at first and foremost with the production. Musimuza, Frazi, Panapa, Musimuza Nyika, at my jobs, and it's Zara in Opera, Chikoro in Usimuza, and it's and it's for one hour at hey, ha, at Chikoro, I must go with that, ah. From the primary to the secondary university, when the party called, I didn't I you Mimi, please, that tender, that tender, I don't
Mwe mugari wemunharaunda yamambotandi vaGilbert Mutare vanoti vaSmart vakabirwa zvimwe zvezvinhu zvakanga zvasara papurazi ravo mushure mekunge dzimwe mbatya dzakanyangadika pavakadzingwa papurazi apa.
Vamuzvati vakatora chibage chemurungu, fodya dzemurungu, propati yemurungu, matractors, mainputs anga ari pano vakatora ese vachinovidza mamwe vacho akazowanikwa ari kumba kwavo. Zvimwe zvacho zvichiri munzira kuti zvidzoke.
VaSmart vanoti vachatotsvaga mari yekuti vatange kuita basa papurazi apa zvavati zvichabatsirawo mukusimudzirwa kweupfumi hwenyika. Vachiti vakarasikirwa nemari yakawanda panguva iyo minda yairarira vasingabvumidzwe kutsika papurazi iri. VaSmart ndiwo murimi wechichena wekutanga kudzoka papurazi ravo zvichitevera kugadzwa kwakaitwa vaMnangagwa semutungamiriri mutsva wenyika mwedzi wapera. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekurima vaParents Shiri kutinzwe kuti pane vamwe varimi vechichena vachadzoserwa minda yavo here kana kuti kwete. Asi vaMnangagwa vakataura kare kuti vanhu vakagoverwa ivhu pasi pechirongwa chekuendesa ivhu kuvatema havasi kuzotererwa minda yavo. Sangano rinomirira varimi reCommercial Farmers Union of Zimbabwe rinoti varimi vechichena vanodarika zviuru zvina vakatorerwa mapurazi avo pasi pechirongwa ichi. Ndakamirira Studio 7 kwaRusape, ndiri Thomas chiri pasi.